Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 13/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yepamusoro muZanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pokongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare kwete mwedzi wapfuura. Mutori wenhau wekusungirwa nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa anobviswa pausungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muZanu PF yePolitibro nhasi yasangana ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe negadziriro yekongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nechishanu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitibro uyo watora maawa mana, mutauri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzePolitibro pamwe neCentral Committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa angari mubato ravo. VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaParentsi Shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwanira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato reCommunist Party rekuChina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zviri very important. Nekuisa mawo veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvipata tasvika pakuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
Vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara, ndo zvichaadoptwa seweCongress kuti vanhu ava zvoindozwa vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona president pavakasarudza venyika vamunangago pavakasarudza makurukuta ehurumende, havana kuti imimi maimbosenza navamugabe saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvezvi nguva yekubatana, hakupana vanhu vafanira kudzingwa zvakatorambidzwa izvozvo kuti vanhu vadzingwe mumusangano. Of course pana anonzi masuspension, pana anonzi yo suspendwa kwemakore akadai, zvoindozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi taakudyawo, tisi taakutonga, saka maimbotishungurudza. Izvozvo zviri kuti musangano haushandi. Direction ichapiwa musi weFriday parikuitwa Congress yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo, icho chakazotorwa navamunangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana paCongress nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yeCentral Committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wePolitbureau nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rava nachipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute nhasi rabudisa gwaro rinoratidza kuti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare, uye rinoti harina kushamiswa apo mauto akazomanikidza vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa mwedzi wapfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparira gwaro rakanyorwa mushure meongoro yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino, iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mud Terrain, Political Economy under Military Capture, mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo akazobvisa vaMugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbo vemabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko, inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZDI inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiriri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rokudzivirira nyika, vafanira kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwokuti kana varetire mupolitics, varetire mukuita safe the country, ndopo vanokwanisa kudii kuzoitawo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
MaZimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inotevera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto neva vanoita zvematongerwo enyika kuti chakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei, uye kuti kana chitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotongwa zvakanaka, yatinoti dhemokirasi inenge yakamira sei munyika. Zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvese izvi.
Vakoli nchibango veku election resource center vati kunyange azvo ongoro yakaitwa mauto asata bvisa mugabe pachigaro inoburitsa pachena umbo hwekuti mauto anga gara achipindira munyaya dzevanhu asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo
vanhu vagara vane simba ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuva support izvozvo zvinotadza kuti vanhu vane simba kana zvisina vanhu hazvina gwaro hazvina
Mukuru wa Youth Forum Zimbabwe va Wellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro ajojina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Tongi wedare Ramage Street Mamutare amai sekai chiundura na asfabisa parimandi mutori wenau Kenneth Nyangani uyo akasungwa nemapurisa mushure mokunyora kuti mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Grace Mugabe vakagovera nhumbi dzemukati dzakambopfekwa kuvatsigiri veZANU PF mudunhu reManicaland. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Nyangani uyu anonyerera bepanhau reNews Day akasungwa musi wa2 Gumiguru uye ange achitongwa achibva kumba mushure mekunge abvisa mari yechibatiso inosvika madhora mazana maviri. Nyangani anoti afara nekuregedzwa nematare sezvo kuramba achidedzwa kudare kwange kwomukanganisa basa rake uye kwomushayisa rusununguko.
Azwa nhasi ndikunzwa kufara zvikuru nekuti dare ratiti tichazokudaidza kumatare nemasamons. Ndiri kunyanya kufara zvikuru nekuti nguva yekushanda yanga yakuita shoma kuti nguo pano pano ndadzoka kudare. So izvi chandisunungura kuti ndinyatsa kuisa basa rangu mune rugare ndino marights angu ndichiita basa rangu zvakanaka.
Gweta raNyangani vaBrian Majamanda vesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights audza Studio 7 kuti vapikisa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende vaakuda kwashebhosha chekuti Nyangani arambe ari parimandi kusvika gore rinouya apo vanenge vachitsvaga umbowo hwekumuroverera nemhosva. VaMajamanda vanoti Nyangani auya kudare kanopfuura kashanu nyaya iyi ichitadza kutongwa kudzimara mutongi amai chiundura vazomubvisa parimandi.
Rekera mhosva vanga vasitovagadzirira kuti nyaya yaKeith Nyangani ionekwe ichinzwika mukoti. Saka magistrate avapa mutongo wekuti kana vachinge vazogadzirira kuti nyaya inzwike vanozoproceed nenyaya machine nemasummons. They will proceed by way of summons. Then nyaya ichinodini inozonzwika kana vachinge vagadzirira. Vanoperekera mhosva vanga vataura kuti nyaya izonzwike musi wa12 January 2018. Saka isu tazviramba chaizvo nekuti takaenda kukoti kana kashanu. Vanoperekera mhosva vachingotaura kuti hano hasati aredi mawitness edu havapo, tichine mainvestigations achida kumboitwa. Saka isu taramba nekuti
vaMajamanda vanoti vafanira nekubviswa kwaNyangani parimandi vachiti izvi zvinopatsigiso kumatare dzimosa zvikuru panyaya dzekodzero dzevanhu nekuwaniswa kwemashoko kune veruzhinji. Vakasanobata chigaro chemukuru weMedia Institute for Southern Africa Misa Zimbabwe vatavani moyo vanoti mutongo wanhasi wabudisa pachena kuti mitemo mizhinji yemunyika inombunyikidza kodzero dzevanhu kunyanya vatori venhau kuti vasanyore chokwadi uye zvavanoda.
Zimbabwe tinotaura isu tichiti zvatakagara tichitaura makore ese, mitemo iripo haikurudziri kufambiswa kwakanaka kwemasoko nekunangana nevatapi venhau vachimbunyikidzwa zvisina mwero. Sezvatiri kuona panyaya Nyangani ndezvekuti mutemo unoshandiswa kuti utyidzire mburidza nekusunga munhu kasi vachiziva kuti hana mhosva.
Vakumbira mafunda ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu. VaMafunda vaudza Studio 7 nhasi kuti zvabuda mudare zvinofadza vose vanorwira kodzero dzevanhu munyika uye nepasi rose.
Kuti Wanyangani zvanga zvisina kukodzera kuti vange vachisungwa pazvakaitika kana dai panga paine kukanganisirwa kwanga kwaitwa kana kuvamupfumika kana vaifunga zvakakanganisirwa, pane nzira dzanga dziripo dzekuti zvigadziriswe zvitaurirwane, kwete kuti Wanyangani vasungwe zvose zvamunoziva. Wanyangani vakatorara muchitokisi kana kuti mumapurisa, zvinhu zvisina kutifadza zvikuru. Isu tiri kufara nekuti dare rasvika pachidanho ichi kuti watapewo nhau havafaniri kunga vachisangana nemabasa akadai, unofanira kuita mabasa avo zvakasununguka.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anogara achinyunyuta nekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevatori venhau panguva yavanenge vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 chiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMyanmar yazivisa nhasi kuti vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vasungwa muMyanmar vachifungidzirwa kuti vane magwaro akavandika emapurisa ane chekuita nedambudziko revapoteri mudunhu reRakhine. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti nyika dzemuEurope hadzisi kutora matanho okudzivirira vapoteri nevanotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika kuti vasayambuka gungwa reMediterranean vachibva kuLibya. Izvo zviri kuvayanika kuti vatorerwe kodzero dzavo pamwe nokushungurudzwa. Kunyange hazvo zvakabuda pachena kuti hurumende yeAmerica haisi kuzokasika kutsunungura panyaya yematanho yavakatora paZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mumusangano wokuziya remangwana reZimbabwe wakaitwa nezuro mudare reSenate remuAmerica waikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, zvinoti zvakafadzwa zvikuru nezvakabuda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevakapinda mumusangano, Dr. Norbert Mugwagwa, vanovesa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha, vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, uye zvinotine mukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine hwindo rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti hamufaniri kuti mumire muite vaokeri kuonai kuti maZimbabweans akaedza pavo kutarisa kuti vanoda kuti zvinhu zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa, anofanira kunge ari maelection ari free and fair. ndinoona kuti chinhu chinovimbiswa onei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiitema election dzisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navaGolden Makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvekutarisa kwangu ndechekuti iko zvino vaMnangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kunza shanduko zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection, kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya idi nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kuti toita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe nyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka munyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Savannah Madamombe, vanotivo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi, havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzirise zvinhu zvedu zvatinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakatsanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi tisadzokerere zvekuita zvatakakanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umboo hwavo, vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuWhite House kuNational Security Department kuCapitol Hill dzekutaura it's time to build Zimbabwe, but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think my vote shall cheat this. There has to be incentives for good behavior. So the ball is in our courts. Gatrege kuchema ba. Tichiti sanction or no sanction. Let's walk the talk and ndo chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Dei munyika yokwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana nevekunze kwenyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga kubatsirana.
Komiti yeKongresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Munangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchine mukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington DC.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubisa zvinhu nemitemo inovhiringa vanoda kushanya kuZimbabwe. Rinotiwo dai hurumende yagadzirisa nyaya yemari iri kunetsa kuwana mumabhangi kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe nevekunze vakwanise kuwana mari dzavo. Mukuru wesangano iri vaInnocent Manyera vanoti zvinhu zvidiki diki zvinogona kugadziriswa nomuromo chete ndizvo zviri kukanganisa mamwe mabhizimisi, kusanganisira migwagwa inoda kugadzirwa nekuwanikwa nyore nyore kwemavhiza.
Vanhu vafanga vachishanya vari vekuZimbabwe pachavo vanga vakuita vashoma nokushayikwa kwemari vari kubva kune dzimwe nyika vanga vachiona kuti Zimbabwe kuti dhurei ende vanga vasingatsigiriwo zvimwe zvinhu zvakaita semapurisa panzira nemamwe mateksi anga achiisiwa aita senge ari kurwadza. But sekuona kwedu tine tarisiro yekuti zvinogona kugadzirika players emuhospitality tikasapota Ministry of Tourism and Hospitality Industry inoona senezvekushanyirwa kwenyika yeZimbabwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vanotochemera kuti dei takwanisa kunge tichibatana navo.
Saka pari zvino munoona kuti zvinhu zvaita zvekuti pinduke zvakanaka?
Tine tarisiro yekuti zvinge zvichidaro nokuti zviimbiswa zvatakapiwa nehurumende nemamwe mamiriro emitemo inenge ichishandiswa nehurumende tinoona senge zvinogona kufamba nepamwe.
Mitemo yamuri kutaura iyi ndiyechii?
Tinoona pakanyanya taimbochema zvakaita seuwandu hwemapurisa parod. Tochema futi nevhiza kuti nyika dzainzi dzinoda mavhiza kuuya kuZimbabwe iyo ine vashanyi vashoma dzaa dzakanyanyisa kuwandisa kudarika nyika dzinotoshanyirwa. Saka tiri kuti isu tisu tinoona tiri mubhizinesi racho tinofanira kumeka sure kuti gavhumendi taipawo muono uyoyo tofambira pamwe chete nyika yoenderera mberi vashanyi vowanda.
Pari zvino chinhu chakanyatsooma chamakatarisana nacho ndechipi?
Chinhu chatingati chakanyanya kuoma chinogona kusudunuka nokukasira kana dei zvaibvira inyaya yemari.
Vanhu vemuZimbabwe vanosimudzirawo here hospitality industry?
Vanofamba ende asi changa chapo pavane nekudzikira nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvakaita semari.
Chamungada kuti hurumende iite iko zvino nokukurumidza chingave chii?
Chatinganyanya kuda kuita nokukurumidza ndofunga ndo nhau dzakanaka dzatinenge tiri kutambira dzekuti RBZ ine mari yakaita inova irobvanga kwenyika nyaya iri kuisa ku vanhu vanodzandizo kushanyirwa kwenyika kuti tinge tichigadzirisa nzvimbo dzedu vanhu vachiaplya maloni ikoko vachitogadzirisa nzvimbo kuti zvifambe zvakanaka.
Avo vange vari mukuru weHospitality Association of Zimbabwe vaInnocent Manyera vachitaura vari parunhare muHarare. Nasi palive talk tinenge tichitarisa hurukuro nekutaurirwa kwakaitwa nevanhu nevamiriri vemapato akasiyana siyana okuZimbabwe kuCongress yeSenate yeUnited States. Tinoimba kuti muchasangana nesu nenguva iyoyo.
Choya kapenga
Paida Maya
Oh
Muganga wekwaSando paida moyo mimanzi watakuridzira nhasi uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu1. Every Zimbabwean is got a right ukuthi abe nesimu nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe aphuwa abantu. This thing ye land reform must be revisited.
Umongameli Nangagwa ongunobhala omkhulu weZANU-PF ukhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ebandleni leZANU-PF kanye lakuhulumende kusiyaphela umhlangano weCongress.
Akamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesi akusahambeki. Amasocha bahle bababambi baya befindisa ama-$15 kwampani central.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa amadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Abasakhulayo abakade besebandleni elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kuZANU-PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kuZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Mnangagwa ongunobhala omkhulu webandla leZANU-PF uthembise abangene umhlangano wedale laphezulu laleli bandla ele Politburo lele Central Committee ukuba kuzomele baqhube umsebenzi wokuphutshisa isikhathi sabo sokusebenza esabekwayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Kaya Moyo ekupheleni komhlangano wePolitburo esekhulumisana lentatheli zindaba ezethulela okuxoxisanwe ngakho. Intatheli zindaba zimangaliswe yikuncipha kwesikhathi esithethweyo ukungena lomhlangano obukhokelwa ngumnankagwa ngokwakhe, okuyinto entsha nxa uqathaniswa lalapho isakhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe. UMoyo uthi umphathintambo wezokulima u-A. Marshall Perenshiri utshelela umhlangano ukuba ilizwe lilomumbu owenela kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo. Okunye okwethulwe kulomhlangano uMoyo uthe ngumbiko owethulwe ngunobhala wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa oveza ukuba sezibonakala izithelo zenguquko yenkokheli entsha elizweni.
Virtually all former sister liberation movements in the Sadiq
bonke amabandla ezombusazwe alembali yokulwa impi yenkululeko awesigabeni sangiyasezansi kwezwelakazi le-Afrika aseyazisile ukuba azoba khona kulomhlangano we-Extraordinary Congress ukubalisela lele Communist Party lakwele China.
Omunye wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo uthi ujabuliswa inkulumo ephezu kokwethulwe kuphathelane lohlangothi lwezokulima elizweni.
Indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu1. Every Zimbabwean is got a right ukuthi abe lensimu nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe aphuwa abantu. This thing ye land reform must be revisited.
Ubonge inkokheli eyaqhuba uhlelo lwe command agriculture ukuba isize kakhulu ekuthini ilizwe lithole isivuno esihle.
We thank God ukuthi kwaba le command agriculture at least ukutshengisa ukuthi abantu lingabambana lingayenza into enye into nye into ziyahamba kuhle. Command agriculture yaphumelela abantu bathola umumbu abantu kwabalambanga.
Babika befika phose inkulungwane eziyisichiyagalombili abakhangelelwe ukuzangena lomhlangano abedlula kancane inkulungwane ezihlanu bakhona kuyinkokheli yebandla evela ezigabeni zonke zelizwe ogoqela amalunga e-Central Committee. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezibhadalisa inhlawulo yamadola alitshumi lanhlanu. I-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota njalo zingelazithupha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Exoxa leStudio 7 emhlanganweni wokuphathiswa kwabantu abangela zithupha kanye lencwadi zokuzalwa, unkosikazi Majuri Dube uthe kulabantu abambalwa emzini weCowdery Park ababanjwe ngamasosha bahlawuliswa imali enkambeni yamapholisa eCentral Police Station.
Izakhamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesa kusahambeki amasosha bahle bababambi bayabefindisa ama-$15 kwampane central. Bebabuza ukuthi izithupha zingabe bayazithatha njani izithupha bengela bazali bengela bantu ababathathisayo. So kunzima elizweni khonapha kathesi ukuthi nxa ungela sithupha ungarejistanga impilo isinzima kusahambeka kusasebenzeki. So kunzima.
Isikhulumi samapholisa uInspector Precious Simango uthe abalwa lazi lezehlakalo lezi kodwa nxa zisenzakala azikho emthethweni. Ucele abantu ababhadaliswe lezo mali ukuthi balethe ubufakazi obuveza ukuthi bahlawulisiwe lezo mali. Laloba kunjalo ababanjwa bengela zithupha omunye enguWinston Junga uthe babuzwa izithupha lokuthi sebebhalisile ukuvota ngamasosha aku 6th Avenue koBulawayo.
Labantu abathayayo manje lapha ngamasosha ngendaba yokusela izithupha indaba ungarejistanga. So bakhala ukuthi bona banazithupha ukuze ukuvota. So sebethwele nzima phandle ukuthi ngamasosha.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukutshontshela abantu akuqondanga njalo lokhu kutshengisa ukuthi amasosha asefundiswa ubugwelegwele ngamapholisa.
Amasosha ke abe sekutraining kulamalanga esetrainwa ngamapholisa ku-corruption ekutshontsheni ekwebeleni abantu ekuhuquluzeni. Ngokuba amapholisa agraduate azabhoda ngale kwalazo balazo lezo zithupha zokwebela abantu bebengasasuka emgwaqweni sebelala khona bavuke khona sebetshontshela abantu i-roadblock. Uhulumende lomutsha nxa ngabe ngazange wangenela endabeni yokuthi kungebiwa uzafana masinyane layana lwanodlulileyo ngayo yonke indlela ngokuba okufanele kulethe umehluko yokuthi ukhona otshontshela abantu kumbakekho. Kuyadingeka ukuthi masinyane bahlale phansi bakulungise khona lokho kunqandwe ubusele ebantwini ngokuba kulapho buhlezi khona. Nxa ngabe ke sebefundisa amapholisa amasosha into yakhona sifuna ukubonakala masinyane sokumele ilungiswe.
Kulandela ukuhluthunelwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabakubutho, amasosha lokhe esezitaladeni njalo sekuphume imbiko eminingi yokukhahlanyezwa kukaZulu libutho. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of
abe MDCT bakhala ngokuthi abantu abaningi abasila ngesikhathi sombhoqazwe weground abasoze benelisa ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR ngoba bengalazithupha lencwadi zokuzalwa ezatshabalala ngaleso sikhathi emkhonweni weMandebeleni laseNkabazwe. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-BVR lukhangelele ukuphela ngeviki ezayo ngolwesibili, kodwa wonke umuntu ukhuthaza ukuba luqhubekele phambili ukuze wonke umuntu ofisa ukubhalisa abhalise luthi selumiswa. Unkosazana Thabita Khumalo uthi uhulumende wenza ngabomo ukufaka imigoqo ebantwini abaphepha kumbhuqazwe weGugurahundi.
And then yes, the victims of Gugurahundi genocide will not vote. They do not have IDs. That is what we are working on now, and the voter registration is going to end very soon. How then do we get a special dispensation like he said, Uti?
Umphathi wenhlanganiso yeHoza unkosikazi Jenny Williams uthe loba bengelazo abanye incwadi zokuzalwa lezithupha uhulumende wehlulekile ukusabalalisa imfundo ngohlelo lokubhalisa olwe BVR.
I think lapha maybe asikhulumanga kakhulu ngendaba zema education because akusikho only ama birth certificates.
Osakhulayo umnumzana bakitsanani Dube uthi abantu abasinda kuGugurahundi uhulumende welula isandla sakhe soncindezelo oluphezulu ngokungabatholisi incwadi zokuzalwa osokuzabenza behluleke ukubhalisa ukuvota.
Mina ngithi ukungavoti kwabantu ababulayo labazali ngeGugurahundi ngenxa yokusela kwabo izincwadi luncindezelo oluphambili ngoba ikakhulu nxa sikhangelele isikhathi esomnyaka ozayo esokhetho olukhulu kulilungelo layo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi azikhethele iloba nguphi uhulumende kumbe iloba nguphi umongameli ozammela engancindezelwe ilutho.
Abantu asebebhalise ukuvota ezweni ngaphansi kohlelo lweBVR bedlula izigidi ezine njalo abantu bafuna ukuba uhlelo luqhubekele phambili ukuze benelise ukubhalisa ikakhulu labo abasebenzela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukufika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abasinda kuGugurahundi kukhankaselwa ukuba batholise incwadi zokuzalwa lezithupha ukuze labo babhalise ukuvota bakhethe uhulumende okokuqala empilweni zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwe edalela Congress leMelika lapho kuhlaziywa isimo seZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu weMelika uvuke lamhlanje esizwa ngokunqoba kukaMnumzana Doug Jones webandla lamaDemocrats ethatha isikhundla sokuba ngummeli weAlabama edaleni leSenate okungazikaze kwenzakale embalini yalelo lizwe. Inhlanganiso e-European Union ithi isimise uncedo obelukhangelele ukulipha i-committee ebona ngezokhetho kwele Cambodia e-National Election Committee ngenxa yesinqumo sikahulumende sokwalisa ukusebenza kwebandla eliphikisayo ele Cambodia ele-National Rescue Party lokubotshwa komkhokheli walo uKem Sokha esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende. Abasakhulayo abakade bekubandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party asebebuyele kwele ZANU-PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kulele bandla njengoba umnumzana Robert Mgabe onguye axabana laye sowakhutshwa kubukhokheli. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Henry Balakazi obe nginobhala jikelele ebona ngokuqoqwa kwenhlelo eHarare uthi ukuphuma kwabo akusho ukuthi abasamhloniphi unkosikazi Mjuru.
The impediment that was there in ZANU-PF,
uduba obele ku ZANU-PF lukhitshwe ngomathemadanda labanye abalwa impi yenkululeko. Njalo thina sithe sesibona ukuthi udubo lolu solukhishiwe sabona kungcono sibuyele kuZANU-PF. Njalo sazisa lo mkhokheli wethu uJoyce Mjuru ukuthi kungangcono laye ebuyele ebambane labanye kuZANU-PF.
umunye wabasakhulayo laye osebuyele kuzana PF umnumzana Simbarashe Machekano uthi ukubuyela kwabo kungenxa yokuba babone ukuthi izana PF yeyo eleqiniso lokuqondisa eZimbabwe. Umachekano uthe abalokhe besele ku-NPP kumele babuyele kuzana PF ngoba indawo zabo zivele zikhona.
Well, I think I want to encourage all those who are in NPP right now that
mina ngikhuthaza labo asebesele ku NPP ukuthi asihlanganeni madoda sibuyele sonke kuzana PF ngoba izana PF usendlini yikho lapho singahlangana khona silungise ilizwe imicabango yethu le ethuthuki engathuthukisa ilizwe yikho lapho singayihlanganisa khona sisebenzise ukulungisa ilizwe lethu sikhokhelwa ngumnumzana uMnangagwa.
Ingcishe ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungagwa uthe iMPP ayila ekumelayo njalo abazi injongo zabo yikho sebebuyela kuzana uPF.
Kwami bebengakabi kumbeni lo singathi le njongo esingathi ngesikhiwa i-ideology eba yinjongo yengqondo ekhokhela lapha okuhamba khona ezombusazwe ubona kwami bebesazama.
Enye njalo ingcishi kwezombusazwe umnumzana Cleopas Ndlovu uthi umjuru ngeke wabuyela kuzana uPF ngoba ekwazi ukuthi ukubuyela kwakhe yikuvuma ukubuswa yilabo ababephansi kwakhe.
Umjuru yena owakade usenkingeni enkulu ngoba ukuthi ashiye iNPP abuyele kuzana uPF yena ngokwakhe isithunzi sakhe vele ambona ukuthi singamenela ukuthi anjani abuyele kuzana uPF.
Unkosikazi Mjuru waxoshwa kuzana uPF ngomnyaka ka-2014 esethethwa amacala ekufuna ukugenqula umbuso kaMgabe. Waxoshwa kanye leziphathamandla ezimbalwa ezigoqela umnumzana Didmas Mtasa, Rugare Gumbo labanye abagcina besungula elabo ibandla eleZimbabwe People First kodwa layo yadabuka phakathi wagcina esebumba ibandla iNPP iphakathi kodubo lokufuna ukugcwalisa izifiso zikaMjuru lomsekeli wakhe umnumzana Simon Siphepha Nkomo owetheswa icala lokuxotsha amanye amalunga e-NPP yena engaziswanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi imali eyibhiliyoni eyodwa lengxenye yalo i-$1.5 billion eleZimbabwe eliyibolekwe ibhanga i-African Export Import Bank ingathuthukisa umnotho welizwe nxa isetshenziswe kuhle. Imali le ikhangelelwe ukuqeda indwendwe emabhanga, ukuhugela usomabhizimusi kweleZimbabwe, ukuvuselela amafekthali kanye lokuthi labo abatshale imali ngamadola eMelika bayithole ilokhu iluhlobo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngaba lokuguquka okuthize endleleni abantu beZimbabwe abaphila ngayo. Kungenzeka ma ukubheka nje ukukha phezulu ungafuni ukuthi ungene phakathi kwakho ubonisise ukuthi kuyinokunye okuzela lokho. So uma sikhuluma ngaphezulu ngokukha phezulu, yebo kuza kuba nenguquko of course. And ngokucabanga kwami vele kulicebo leZanu PF lalabo ababancedisayo ukuthi amehlo abantu baseZimbabwe nabanye abaphandle ababhekele ukubona izinto ziguquka eZimbabwe abone leyo nguquko kakhulu masinyane futhi kwakafikwa ku-election. So bazokuzama vele and sizokubona emalangeni alandelayo amalushwana khonokho kusenzakala kusifana nokuba ngcono ekuphileni kwabantu, kusifana nokungcono mhlawumbe emabhenki ngentweni ezifana nazenezo.
Ngezinye indlela utsho ukuthi imali le ingasetshenziswa kuhle ingachaphazwa?
Okwamanje vele ngiyeke ichaphazwe ngithola kancane ngoba icebo lezandu ukuthi abantu bagcilakale bathi bona how nangukhulumeni lomutsha usesenza izinto ezinye. Yikho bethe bengena bahle babopha abantu abafanana labochombo befuna ukuthi bayenze kambe ma ungabe usukubhekisisa ku-corruption nale okukhulunywa ngayo ngiyedwa yini angithi bayenzele khona ukuthi kube lalokho okubonakalayo kukanti esayithi khona okwenzakalayo. But i-focus yabo kwamanje ukuthi kubonakale ubuhle kuphela. So bazayenza iqiniso yikho besusa even nasezitradeni susa amaphoyisa bafaka amasosha bayenzela khonoko and izathwe sabo yisemeso sokuthi izinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo zishiya ekukhetho kuba abantu sebekholiwe mpela ukuthi hawu kanti kumnandi kanje ukuba ngaphansi kwezani PF yekushwa ukuthi umnandazi so i-corruption bazokuba bekhangele kakhulu ngamehlo mpela akhangeleyo ukuthi kungabi khona ozojontsha imali njengoba i-15 billion yantshontshwa le izosetshenziswa ngaleyo ndlela okufuze isetshenziswe ngayo abantu ngoba kudinga amavota bangathola mpela kodwa iqiniso ukuthi kusoyitsho kuyiwa phambili nje njengoba uyakwazi ukuthi kuthiwa khona obabhemi noma ungazi umgokisi isuti angabona umlotho uyagigile ngoba indlela aphila ngayo so kusiya phambili yikho lapho kusozabonakala khona ukuthi hawu abantu laba ngobabhemi yini kumbe ngabantu.
Lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abahamba ngezimota edolobheni leGwanda bakhala ngodubo lokusilela kwamafutha ezimota osokudale ukuthi intengo yayo iqonge. Lokhu kwenzakala inani lezimota esezihamba emgwaqweni osuka eBeitbridge siya koBulawayo seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziphindela ekhaya kukhefu leKhisimusi. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Amafutha ezimota ohlobo lwepetulo abelentengo yedola lamasenti phosa amathuma amane $1.38 egalajini lezuba namhlanje besebiza idola lengxenye i-$1.15. Leli galaji ilo lodwa elilamafutha ezimota kujele Redan Engine kanye leleglow abengekho. Iningi labatsheli lithi kunuka santungwana ngoba kungakholeka ukuthi wonke lawa magalaji angaphelelwa ngamafutha ezimota nesikhathi esifanayo. Iningi labatsheli belixokozela kozuba linathisa izimota okudala ukuphazamiseka kwemisebenzi. Umnumzana Brighton Mleya ngumtshayeli wamathekisi edolobheni leGwanda. Yena ke uthi ukutshona befolele amafutha ezimota ekakhulu ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi kuphazamisa ibhizimusi labo.
Kharesi mnumzana unzima kakhulu ngoba sesiswele imali yokuthi siyofida abantwana ezindlini ngoba isikhathi esiningi njengoba mina ngingu-taxi driver ngikwazi ngime ku-fuel line for something like an hour ngimile elayinini khayela ukuthi kharesi ngama-elayini ye-hour kumele kuyabesothela isikhathi sinenza ukuthi ngithole imali plus amabhosi abefuna imali zabo ukuthi ntamba amazikheshi imali zabo.
Omunye esithayisane layo ethela amafutha ezimota ohlobo lwe-diesel ngumnumzana Thandeko Zindimkandla kodwa ukusilela kwamafutha ezimota lokhu kwethuse kakhulu ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ulungisisa umnotho welizwe.
Sibona esake sakubona ungathi siyaphupha bese sidume sokuphelile ukhanya amafutha ezimota asephelile kakula lutho njengoba uzibonela lawe ukuthi imizila ezimota mide okungakanani kutsho ukuthi udubo lolu nxa luqalisa kade sikhalande Cape leKhisimusi kuyakwenza ukuthi abantu bathengela nxa bengazimiselanga ukuthenga kumele kulungiswe masinyane kungaze kwaphambanisa Cape leKhisimusi kwabaningi.
Inani lezimoto ezithela amafutha edolobheni leGwanda seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziqalile ukuphenduka ekhaya zilanda ikhefu leKhisimusi. Ukusilela kwamafutha sekudala ukuthi athengiswe umkoto lapho abiza khona amadola amabili ilitha lilinye njalo isimo silakho ukuba nzima ngeviki ezayo lapho iningi likhangelela ukuphindela ekhaya lisuka kwele South Africa. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Amanye amalunga edale leCongress kwele Melika athi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa alungisise udaba lombhoqazwe weGugurahundi olungalungiswanga ngwaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe nxa efuna kube lokuthula kwele Zimbabwe. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jake Flake okubandla lama-Republicans lomnumzana Cory Booker omela ama-Democrats kudale leCongress emhlanganweni owenzele edale lena lelo obuhlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe. Asizweni amazwi kamnumzana Booker.
Thousands of Zimbabweans still live with physical and psychological wounds of this violence. As we examine the future of Zimbabwe, one benchmark on the horizon is this August's elections. free, fair, and credible elections.
Kunenga kulu okumele kwenziwe uhulumende kamnangagwa njengoba abantu abaningi inhliziyo zabo zilokhu zibuhlungu. Abantu babuhlungu kakhulu ngodaba lokukurawundi ngoba abantu babebulawa nje mahlayana. Abanye babephoselwa endaweni ezingaziwayo futhi ke abanye babetshaywa nje baze umuntu aziphelele. So kwamanje ke nxa sikhangela sibili kusibona ngazani udaba lolu umnumzana Mnangagwa kumele aluphathe ngemfanelo. Siyakwazi ukuthi laye ucatshangelwa ukuthi wayephakathi kwakho konke lokhu, ngakho ke sicela ukuthi alulungise udaba lolu isikhathi singakapheli. Nxa efuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale ngemfanelo kumele ukuthi abone ukuthi udaba lwekugrawundi luyalungisiswa. Esikubonayo khona manje ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange alulungise udaba lolu, walujiya nje lulenga. Umnangagwa sokumele ukuthi aludobhe alulungisise sibili okuzwayo. Esikubonayo ukuthi loba ke kuludaba oludala kodwa siyakwazi ukuthi amanxeba kaapholi phela. Ngakho ke sokumele ukuthi amanxeba athotshwe abantu inhliziyo zabo zihlaliseke ngodaba lwekugrawundi.
Lo umnumzana Cory Booker obekhuluma edalele Congress. Sixoxe njalo lo nkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas kwele Melika obelandela kuxoxwa ngodaba lweZimbabwe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ake sizwe ixoxa ngombhoqazi wegugrawundi lo Gibbs Dube weStudio 7.
Asonto ekhathazayo ukuzwisisa ukuthi kungani isilonda segugrawundi sintsara ukuvaleka. Esimpini kuqakathekile ukubeka abadala lezihlobo ngendlela elungileyo, elenhlonipho, lokubeka ilitshe lapho abalele khona. Ukubeka ilitshe yikho ukuvalelisa. Ngakho siyakubona ukuba imuli ezihamba zingelakho ukuhlaliseka kwenhliziyo okulethwa yikubeka ilitshe zingaki eZimbabwe. Kumele sizwelane. Yebo umnumzana Emerson Mnangagwa akalakho ukubavusa abaleleyo, akalakho ukwesula ihlazo elenzakala ngegugrawundi, kodwa angakwenza yikuthoba amanxeba alabo abasaphilayo abangazi lapho okulele khona izihlobo zabo. Kambe amaguzu lemgodi kunengangaka ekhaya, asikucabangeni ukuthi omunye umuntu nxa ezabe ehamba ezibuza sonke isikhathi ukuthi kungabe isihlobo sakhe amathambo alapha kumbe alaphana.
Wena ubonakazani udaba lolu angalubamba njani?
Kuvile okumele kwenzakale. Kumele aqale ngokuxolisa. Ukuxolisa kweqiniso hathi inyembezi zengwenya, you know, njengebizo lakhe. But kumele atshengise laye ukuthi kulesi igugrawundi ilesi sindo, igugrawundi iyahlaba, igugrawundi ibuhlungu, axolise. Ngemva kokuxolisa kudingakale ukuthi lo olakho akwaziyo ngamathuna bakhulume, kabatsho abathi ukuthi abantu bagqitshelwa ngapi, bafihlwa ngapi, kuhambe bayegejwa, kuyenziwa ama-DNA, abalezihlobo zabo bahambe bayephiwa amathambo ezihlobo zabo. Ilizwe libancedise ukubeka izihlobo zabo ngendlela elesithunzi.
Lo ngonkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, eMelika, ebesikhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ongunobhala omkhulu weZANU PF ukhangele lokukhetha abasekeli bakhe ebandleni leli kanye lakuhulumende kusiyaphela umhlangano weCongress. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa i-$15 nxa zitholakale zingabhaliselanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.